Lekon, Yashotan, Zeta, Ed Boy.
Exclusive from Zambian Music 24.com.
Usande chive, usande chive mwanawe. Usande chive mwanawe.
Zandino batanda kawanda, azikufadze mwanawe. Andina kuti undishore, asi usashuwire kuvaine. Zandino batanda kawanda, azikufadze mwanawe. Andina kuti undiseme, asi usashuwire kuvaine. Usandi chive mwanawe. Usandi chive, usandi chive mwanawe. Usandi chive, usandi chive mwanawe. Ndisi Superman andi natse zvese. Ndori nevavengi andi diwe kwese. Ndiri muranda kumwe kunge mwana washe. Ndichangoshanda kuti upenyu sakurwadze. Ndichashayika sazora seva nhinina. Inguva pasi pakati pakone mhuri yako. Zvizhinji zvakavanzika setichiwirirana. Zvandinobata ndakawanda, hazvikufadze mwanawe. Handina kuti undishore, asi usashuwire kuvaine. Zvandinobata ndakawanda, hazvikufadze mwanawe. Handina kuti undiseme, asi usashuwire kuvaine. Usandichive, usandichive mwanawe. Usandi chive, usandi chive mwanawe. Usandi chive, usandi chive mwanawe. Hazvikufadze mwanawe. Handina kuti undishore, asi usashuwire kuvaine. Zvandinobata ndakawanda, hazvikufadze mwanawe. Handina kuti undiseme, asi usashuwire kuvaine. Usandichive, usandichive mwanawe. Usandi chive, usandi chive mwanawe.
Exclusive from Zambian Music 24.com.